vachipa humbo kukomiti ya paramende inoona nezvekuburitswa kwemashoko maererano nekuti chirongwa ichi chave papi. Vacharamba vati hurumende iri kunetseka chose kubhadhara mari kumakambani ari kuita chirongwa ichi nekuda kwezvirango zveupfumi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica. Vacharamba vati kaviri kese mari yainge yabhadharwa kune imwe kambani yakavharirwa mune rimwe bhanga kuGermany nekuda kwezvirango izvi. Vati izvi zvave kukanganisa chirongwa ichi. Vati sezvo kambani iri kuita chirongwa ichi yeHuawei ichibva kuChina, hurumende iri kuronga kubhadhara kambani iyi nemari yekuChina. Asi vatiwo vakataura nekambani kuti kana zvichiita ishandise mabhanga ekuSouth Africa kuti Zimbabwe ikwanise kubhadhara pasina kunetseka.
Each time we do payments to Huawei, we have questions to answer from...
Pese patinobhadhara Huawei, tinobvunzwa nehurumende yeAmerica kana hurumende dzekuEurope dzinotya hurumende yeAmerica, uye vanenge vachida kunzwa kuti mari iyi ndei, uye izvi vanozviita nguva dzese zvekuti isu zvave
kutotisembura.
Chikamu chinoona nezvekuburiswa kwemashoko pamuzinda wekuAmerica muZimbabwe chati hachina zvachinoziva panyaya iyi, uye chati vacharamba ndivo vane ruzivo nezviri kuitika. Vacharamba vati chirongwa chedigital migration chichatora mamiriyoni angangosvike mazana maviri emadhora, uye kusvika pari zvino chirongwa ichi chavapa zvikamu makumi matatu nechidimbu kubva muzana kuti chipere. Vacharamba vabvumawo kuti mitemo yezvekutapwa kwenhau nekutepfenyura yave kunyadzisa sezvo isingaenderani nezviri kuitika mazuva ano, uye vati inoda kuvandudzwa. Asi vati hurumende iri kutora nguva kuita izvi sezvo ichida kuita musangana navose vane chekuita nezvenhau kuti vazeye zvakabuda mutsvakurudzo yeInformation and Media Panel of Inquiry nedzimwe. Vatiwo bazi ravo rinotsigira mutongo wakapiwa nedare reConstitutional Court masvondo maviri apfuura wekuti vatapi venhau havafaniri kusungirwa basa ravo. Vatiwo hurumende iri kuronga kuita musangano nevaridzi vemapepanhau nedzine venyuro nechinangwa chekuona kuti vatapi venhau vaita basa nemazvo vachitevedza mitemo yebasa. Vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa kusangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemoyo avo vapinda musangano wanhasi. Vati zvaitwa neparamende zvakanaka chose sezvo zvapanyika mukana wekuziva zviri kuitwa nehurumende. Vati nyika yanga isina ruzivo rwekuti zvinhu zviri kufambiswa sei panyaya dzekuvandudza nyaya dzekutepfenyura.
Zvinotipa maonero ekuti hurumende inofarwa kunge ichitora mukana wakaita sei kuti itaure kuti iri kunetsekana kuitira kuti vanenge vachiitawo basa rakaita seiroro vakaita sanamisa nemamwe mapoka vapindewo vasumudzire kubatsira kushambadzwa kwakanaka kwemashoko. Saka totenda zvikuru sazvaitwa neparamende yeZimbabwe. Ivo zvakare ivo pemiseki vanga vachitaurawo vachibata bhaibheri dzvene yenonziwo oath havakwanisi kunge vachinyaya kuti vavanze mashoko nekuti vakufarwa kunge vachitaura zvichirekodwa. Ndozvaitawo kuti tifare kuti vataura kuti hurumende haisati yasvika pachidanho chekuti ikwanise kungofambisa mashoko zvakasungunuka.
Vatiwo zvinofadza kuti bazi rezvekuburiswa kwemashoko rinotambira mutongo wekuti vatori venhau vasasungirwe basa ravo.
Kunyora nhau ibasa rakangofanana nemamwe mabasa, ngarisapiwe zviga zvinopiwa vanoba vanouraya. Kutaura kwakadai kunotiratidza kuti iro bazi ravo ririku rakamira neruzhinji, nekuti ruzhinji ndo runotsigira zviga zvakadai zvinosumudzira nyika mberi, zvinoita kuti vanhu vawane nhau dzakafanira kuti vakwanise kuita sarudzo dzakasungunuka, vakwanise kuita kuti vange vachisvika pakuita madecisions anosumudzira nyika yavo.
Zimbabwe ine mitemo yakati kuti inombunyikidza vatapi venhau yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act nePublic Order and Security Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.